Amai Precious Nkomo, avo vanoshanda nesangano re-Deaf Zimbabwe Trust, vanoti pane dambudziko guru riri muzvipatara nemakiriniki. Sezvo kunzwisisana nevanoshandisa mitauro yemaoko kuri kunetsa, nepamusana pekuti vanoshandira mumakiriniki aya havana kudzidziswa mutauro wakadai. Amai Nkomo, vanoti vanoshandisa mitauro yemaoko vanonzwisisana zvikuru kana vachitaura asi vasina urema uhu vachitadza kunzwa kuti vari kuti kudii.
Vakataudzana pachavo vanonzwanana. Asi problem inozotouya kwatiri isu tada kushandisa chirungu sign language yatakanodzidza muchikoro. Ndoyo saka tichitadza kuzonzwisisana.
Amai Nkomo vanoti kusagona kutaura mutauro wemaoko kuri kuvhiringidza utano hwavanhu vasinganzwi kana mbeveve nokuti hapana anokwanisa kuziva kuti chii chaicho chinenge chichirwadza murwere sezvo vashandi vekumakiriniki aya vasina kudzidzira mutauro wemaoko.
Dambudziko guru ndeikuti munhu haasi kukwanisa kutaura sign language nekuti vamwe vacho havana kuenda kuchikoro. Zvekuti ukanyorera pasi kuti uedze kutsanangudza kuti utore medical history kuti wakatanga rini kurwara, zviri kurwadza nechepapi. Zvese izvi zvinoda kutaurwa nesign language.
Amai Nkomo vanoti vanoshandisa mutauro wemaoko vanozorasikirwa neupenyu hwavo nekuti vanenge vasingazive zvokuita zvikuru vaye vanorarama neutachiwana hweHIV nokuti vanenge vasina kutsanangurirwa zvakadzama mamwirwo anoitwa mishonga yavanenge vapiwa nevanhu vanenge vasinganzwisisiwo zvinenge zvichitaurwa nevarwere vanoshandisa mitauro yemaoko.
Saka nyaya huru ndeyekuti hapana communication nokuti hapana vanhu vari kukwanisa kusaina. Even kuri kumanesis kwachona pamwe vane vasiri kwanisa kudzikadzika nesign language.
Amai Francisca Temba vekumashamba nzou K-Trust vanoti nepamusana pekuti vashandi vemuzvipatara nemakiriniki havanzwisise mitauro yemaoko varwere ava vanopedzisira vatsvaga hama dzekuti dzinovabatsira izvo zvinoita kuti vashandise mari dzakawanda pakufamba. Amai Temba vanoti varwere ava vanopedzisira vaisa urwere hwavo pachena kumunhu anenge achivabatsira izvo zvinotyora kodzero dzemurwere uyu dzekuti urwere hwake huzikanwe chete naiye murwere nachiremba anenge achimurapa.
Uyu anotofanira kutoti abve kumba aine munhu anobva naye kumba anomubatsira kuti andointerpreta kuna nesi ari kuchipatara zvaanenge achinzwa. Saka takatarisa izvozvo, it's a cost again pamunhu anenge achibva long distance asvika paclinic paya munhu uye anopinda naye. Saka it means kuti confidentiality yake it's breached.
Mushure mekuona kuti dambudziko iri riri kuramba richikura muzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeHarare, masangano anoti Deaf Zimbabwe Trust, mashambanzou Care Trust nedisability HIV and AIDS Trust akaita uronga hwekudzidzisa vashandi vemumakiriniki ekanzuro mutauro wemaoko. Vanhu makumi mana vakapinda muhurongwa uhwo hwakaitirwa pachipatara cheWilkins Hospital muHarare. Amai Temba vanoti vari kufambira makiriniki nezvipatara zvakasiyana-siyana uko vari kudzidzisa vashandi vese kusanganisira vasiri vana mukoti kana madhokotera kuti vakwanise kutaura mutauro wemaoko.
Communication between munhu nemunhu ada kumubetsera yacho panga pasina. Saka what we are doing isusu as the three partners dziri kushanda seconsortium, tikufamba maclinics tichitraina ma health service providers angava manesi, magadhi amushanda pazvipatara, macounselors, whoever, tukwa trainer inonzi basic sign language.
Vabivenzi Sengwe avo vanoshanda kuHatcliffe Polyclinic vanoti kave kechipiri vachienda kuWilkins Hospital kunodzidzira mutauro wemaoko zvinova zvavandudza basa ravo rehukoti nokuti vave kukwanisa kushandisa mutauro wemaoko.
Vane mari Deaf vakauya, we could not actually help them sema zvavanga vavinga. Sometimes anogona kuya achikutira sign yekuti pain but you wouldn't understand. Savanga vacho vaita kumira kuti zvimwe vanongopiwa paracetamol wobva ngonzi enda. It was more of kuti vange vaiongona ngu vari kudiscriminatewa kana vakauya. Sani training now they are very happy in community zvekuti kana akakuona ndofara kuti kana akangosvika paclinic akangoziva munhu waanoziva kuti chii. Sekuru vangu vakatrina sign language, so now we are helping them a lot.
Vatafadzwa Maseva vekudisability HIV and AIDS Trust vanoti zvinonetsa kuti varonge zvakanangana nevanhu vane urema kunyanya mbeveve nokuti nzvimbo dzinorapwa vanhu hadzina zvinyorwa zvinoratidza kuti vangani vanhu vakadai vanomboya kuzotsvaga rubatsiro. VaMaseva vanenge vachiti sangano ravo rinenge richida kuti ritevere vanhu ava vaine donzvo rokuvatsanangurira zvizere maererano nezvirwere zvepabonde.
Apana information ino relate pane nyaya dzevanhu vane ma disability. For instance, iwewe wakaenda mufield uchiti iwewe uda kutreka kuti vanhu vari deaf vangani. Hauwani information yakadaro. Zvinoita kuti zviome tironge zviro zvevanhu vakadaro.
Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013. Asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 kuWilkins Hospital muHarare ndini Kirimudzamiri.